Izvi zvaziviswa nemukuru weWFP muZimbabwe amai Barbara Clements apo vasaimirana chibvumirano nemumiriri weJapan muZimbabwe vayamanaka Shinichi chekuti nyika iyi ibatsire varimi vekumaruwa nemamiriyoni mashanu nezviru mazana maviri zvemadhora US$5.2 million kuwana mvura yemadiridziro kurima zvirimwa zvisingadi mvura yakawanda pamwe nekudzidzisa nekukwenenzvera ruzivo rwemadhumeni. Amai Clements vanoti kusanaya zvakanaka kwemvura kwapa kuti vanhu vakawanda vade kubatsirwa nezvekudya.
We also provide assistance under the 50-some million that we have received, but also assist the government in
tichabatsira vanhu chikafu pa57 million yatawana uye tichabatsirawo hurumende kuendesa chikafu kunzvimbo dzese dzine nzara munyika.
Vashinichi vati mari yava pakuWFP ichabatsira vanhu zviuru makumi matatu nezvinomwe nemazana mashanu mumawadhi gumi nemashanu kumasvingo Manicaland neMarch Central. Vatiwo varimi vachabatsirwa kurima runinga kana kuti sami urwo vati runodiwa chose kunyika yavo.
One of Japan's largest trading companies is expected to play an important role.
Makambani ekuJapan achabatsira varimi vemuZimbabwe kutengesa runenga kuJapan pamwe nepasi rose kuti vawane pundutso pakurima kwavo.
Munyori mubazi rezvekurima muzvinafundo Obed Chiri vatendawo Japan nekuramba ichitsigira Zimbabwe vachiti rubatsiro rwemari yavapiwa nhasi rwakakosha pakuburitsa vana veZimbabwe munzara.
Panapa vakutarisa kuti vanhu vabude mukukanganisa kwakaitika ikoko, vachitarisa kuti vanhu vawane mvura uyezve vakwanise kuwana mbeu dzinorimika dzekuti vanowana chikafu pamwe chetezve nekuwana pundutso yemari kuti upenyu hurambe huchishanduka.
Hurumende yeZimbabwe inoti vanhu vanodarika mamiriyoni mapfumbamwe vakatarisana nenzara. Vari kumamisha vari kuchema-chemawo kuti zvipfuyo zvavo zvakaita semombe zvave kufa nekushaya mvura nesora rekufura. Muna kurume United Nations nemapoka ayo ese muZimbabwe yakazivisa kuti yange yave kutsvaga mari inodarika mamiriyoni mazana mana kana kuti $430 million yekubatsira vanhu nechikafu, uye WFP inoti pamari iyi yaida $201 million. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaparura chikumbiro che$3.3 billion yekutenga chikafu pamwe nekutsigira mabasa ekurima. Kuwana mari yekubatsira vanhu vakatarisana nenzara pasi pose kuri kunetsa zvawedzerwa nehondo dziri kuMiddle East, kuUkraine, Sudan nedzimwe nzvimbo. United Nations inoti vanhu mamiriyoni mazana maviri nemakumi masere nevaviri kana kuti $282 million munyika makumi mashanu nepfumbamwe vakatarisana nenzara pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.